kurudziro iyi yakaitwa nemunyori mukuru mubazi rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika mubotswana amai Gladys Mukhawa pamabiko ekupemberera kuzvitonga kuzera akarongwa nemuzinda wezimbabwe mubotswana nezuro manheru.
Tinovimba kuti vanhu venyika yezimbabwe nevamwe vese vane chekuita nesarudzo vachaita chirongwa ichi nenzira isingazosiyi kupokana mupfungwa dzevanhu vese kuti ino ndiyo nguva yekuita bhizimusi nezimbabwe.
Amai Mukhawa avo vakakokwa semunyarikani vakarumbidza mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vachiti vatora matanho makuru mukugadzirisa upfumi hwenyika uye magariro evanhu. Naizvozvo vakati Botswana ichaita zvese zvainogona mukuona kuti zvirango zveupfumi zvakatemberwa vamwe vakuru muhurumende nemakambani anodyidzana navo zvabviswa.
The government of the Republic of Botswana wishes to reaffirm its
hurumende yeBotswana inoda kusimbisa zvekubatana kwayo nehurumende yeZimbabwe uye inoda kutaura kushushikana kwayo pamusoro pezvirango zvenguva refu zvakatemerwa Zimbabwe.
Pachiitiko chekupemberera chakaitirwa kumaungano kumashonaland centra mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vakapa yambiro kunyika dzekumavirira kuti dzirege kupindira munyaya dzemunyika. Vakatiwo Zimbabwe yakazvipira kuita sarudzo dzakachena. Mumiriri weZimbabwe mubotswana vabatiraishe Henry Mukono weshuro vakatsidzawo kuti Zimbabwe yakazvipira kuita sarudzo dzakachena musarudzo iri kutarisirwa kuitwa muna chikumi kana nyamabvuvhu wegore rino.
Takagadzirira kuita sarudzo ichange ine runyararo uye ichaunza utongi husva zvine guta ruzhinji.
Vamukono weshuro vakapa ruremekedzo kuzvizvarwa zvebotswana zvakabatsira varwiri wehondo yerusununguko nechikafu yepekurara pavaipfuura munyika iyi vachienda kuzambia netanzania panguva yehondo yerusununguko.
Zimbabwe inotenda rubatsiro rwakapiwa kunhengo dzedu dzakarwira rusununguko rwechikafu nepekugara munguva yehondo yerusununguko. Zvinoshuvira kuburitsa pachena kuti independence yatiri kupemberera nhasi yakauya kuburikidza nekuzvipira kwakaitwa nevagari veBotswana vakawanda.
Kunyange hazvo chiri chinhu chinokosha kuremekedza zuva rekuzvitonga, mutauri webato rinopikisa reTriple C muzvare Fanzai Mahere vati zvino ndisatsitse kuti ruzhinji ruri kunonga svosve nemuromo.
SeTriple C tinokoshesa zvakanyanya zuva redu reIndependence, rinova zuva rekuti Zimbabwe yakasunungurwa kubva kune vangu vakaipamba. Zvakadaro tinoona kuti vazhinji vagari macitizens haasi kufara, vari kubvunza ivo kuti ndozvakafirwa here, ndozvakaenderwa kuhondo here. Tikuona vanhu vachitambudzika vachishaya chekudya, vachishaya mari dzemaschool fees, mari dziri kushandwa hadzisi kukwana. Tikuona zvakare kuti vazhinji havana mabasa.
Vakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvinyorese kuvhota neuwandu hwazvo kuitira kuti vanhu vakwanise kuona kukosha kwekuzvitonga kuzere.
Saka isu seTriple C tinokurudzira maZimbabweans ose, munhu wese ngaanonyoresa kuti anovhota kuitira kuti gore rino Zimbabwe isununguke zvemazviro kwazvo pamaelections atichazowana. President Nelson Chamisa vakwanisewo kuzotungamirira nyika nomazvo zvinofadza maZimbabweans, tibvuonzwowo kunakidza kweindependence yedu semacitizens.
Zimbabwe yakawana kuzvitonga musi wa18 kubvumbi 1980 kubva kuBritain. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown Botswana, ndini Shingirai Madondo.